bandeira. Ndaga garani chisua mushala gumana we. Dane dane kupa bandeira. Dane dane kuta bandeira. Musa cheme vana wangu garani chau ye chete.
Dane dane kutama ndega. Home, I'm going home.